Juma Neraka Nakamuria Zimbabwe Ino Studio 7
Tishitirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle Le yi Studio 7 Ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
Sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, chikunguru 14, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndiri mu Rotten Row Court panga pachiapia Honorable Scala pavapiwa mhosva idzvai kuti vakaita obstruct the course of justice.
Mumiriri wezengeza mudare reparamende vaJob Scala vomuiswa zvakare pamberi pedare.
Dare redzimhosva rapachikonzero chekuti vaobheti masaraure munhu achipesvaidza vana vezimbabwe kuita zvemhirizhonga
dzire amalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobheti masaraure vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vatsigiri vebato recitizen squad karamba vachitsigira bato ravo indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pamhosva itsva yavari kupomerwa yekuti vakada kuvhiringidza mapurisa pakuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. VaScala vanonzi vakati pavhidhiyo muzvare Ali vainge vapondwa nevatsigiri veZANU PF izvo zviri kunzi nemapurisa evemanyepo. VaScala vanove gweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vari mutirongo kuchikurubhi sezvo vakapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga parufu rwamuzvare Ali. Magweta avo anoti mhosva idzi dzakada kungofanana uye kwave kungotsvaga uta nemugate kwave kuitwa nemapurisa. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzopeta maoko kana vanopikisa vakaita savaScala vakada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakataurawo mashoko aya nezuro vachiti mapato anopikisa ari kuda kukonzera nyonga nyonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 vaostalo siziva.
Maita basa yedu mu Rotten Row Court panga pachiapia Honorable Scala pavapiwa mhosva idzvai kuti vakaita obstruct the course of justice.
Vasiziva. Imi sesangano matambirana sei nezvabuda mumata
kuti ZANU PF iri kuenda mberi nekuabhuza makots ichida kudina vanhu vedu their freedom. The objective and intention iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navaScala mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi nekuti ndo zvinoitika mustruggle vanhu vano sangana nezvino hatiri kusangana nazo. Vana Mandela vakagara ma40 ari mujere ndo zvinoitika vamugave vaisunga vanhu, asi nhasi havasipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vaScala vachabhiwa bail nehigh court patiri kudzokera mudare rehigh court, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiko ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira nekuti tiri kuona kuti ZANU PF haisina kumira kugadzira nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamari dzedu, vadyidzani vedu muno muAfrica nemuSADC. Tichaenda kuSouthern African Development Committee kuSADC tichitaurirana nevakuru veSADC kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. tichaenda futi kwa Addis Ababa Ethiopia kuti kanse nyaya yedu neAfrican Union nekuona kuti demand remhiri jongare zano la kuda kupinda munyika yese muri kuziya kuti kubohera kwangu nana epumo chidziva zano yada kubata vanhu vedu nekuda kushunguruza vanhu vedu asi vanhu ngumaruwa nemumataundi vari kutaura kuti muZimbabwe maofana kuitika shanduko kuti gadzire nyaya yemugwagwa tigadzire nyaya yekuwanikwa kwemabasa tigadzire nyaya yemishonga kuzvipatara tiitire kuti munhu mutema saka tinoenda mberi kwedu.
Mutevedzeri wemutauriri webatalo Siziva vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaubet Masaraure, vanyimwa nhasi mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavari kupomerwa uye kuzvidza dare. VaMasaraure vari kupomerwa mhosva yekuita izvi padandemutande reTwitter mushure mekunge vaburiswa mutirongo pamhosva yavari kupomerwa yekuponda imwe nhengo yesangano ravo vaRoy Issa muna 2016. Vaine munyori wesangano ravo vaRobson Chere nevamwe vasiri kuzivikanwa vanonzi vari kutsvagwa nemapurisa. Tsvakurudzo yakamboitwa nedare yakati vaIsa vainge vadonha kubva muimba yemuturikidzwa yechinomwe pahotera yeJameson muHarare. Asi vachuchisi vehurumende vanoti vave neumbo hutsva hwekuti vaIsa vakaurayiwa mushure mekunetsana nevamwe vavo vana vakazowana mutumbi wavo wakazenge wakakandwa muna Park Street. Asi vachere navamasaraure vari kuramba mhosva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyore mukuru weAtuz vamunyaradzi masiyiwa.
Matare edzimhosva vanyima vaObet Masaraure mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Chikonzero chapihwa nedare kuti sei varamba kuti vaMasaraure vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso ndechipi?
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vaObet Masaraure munhu anogona kuchipesvaidza vana veZimbabwe kuita zvemhirizhonga. Asi isu sesangano reAmalgamated Rural ticharamba tichienderera mberi nekurwira kodzero dzavadzidzisi. Ticharamba tichitaura kuti aiwa vadzidzisi vanofanira kuwana mari inotenga, vadzidzisi havafani kunge vachipuwa mari dzisingakwani kutera mutero wembwa. Vadzidzisi vasvika panguva yekutambura, vadzidzisi vari kunonga zvozve nemuromo. Saka nyaya yedu yekuti zvedzidzo muZimbabwe zvisimukirwe hatiioni iri nyaya yemhirizhonga, hatiioni iri nyaya yekupandukira hurumende, tinongoiona iri nyaya yekuti mwana weZimbabwe awane dzidzo yakafanira munyika yokwake.
Matanho amave kutorawo imi sesangano kuenda mberi ndeapi?
Magweta ava kumhanya mhanya nemapepa kuti vaendese nyaya yavaObet Masaraure kudare repamusorosoro reHigh Court.
Mutevedzeri wemunyori weAtuz vamunyaradzi masiyiwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Nyika yeZimbabwe ine bumbiro remutemo iro rinotendera kodzero kuvana vemuZimbabwe kuratidzira mungava mufaro wavo, kungava kutsutsumwa, kungava kutsamwa, zvose izvozvo zvinotenderwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe. Chatinokurudzira ndechekuti mapoka anenge afunga kuzviratidzira mumufaro kana mukutsutsumwa hazvinei, ngavateedzere nzira dzakatarwa nebumbiro remutemo neimwe mitemo yakatsaukana munyaya dzekodzero iyi.
Asi kabati rekuda kumbunyikidza vanoda kuratidzira pabumbiro remutemo sei vamwe
vachizikanwa nembiri yokuita mhirizhonga vanozikanwa nekusateedzera mutemo mukuratidzira kwavo, kuti vatsvake mhirizhonga mumastreets, vatsvake mhirizhonga mugwa kuti vagozoti munyika yeZimbabwe hamuna kodzero dzevanhu. Aiwa, izvozvo hatitenderi.
Asika vanopikisa vanoti munyika musina kumira zvakanaka, maita matambudziko akawanda munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Hapana matambudziko ari muno munyika yeZimbabwe wokuti kune munhu ungati kune dambudziko rashaisa hurumende mukana wekuti irigadzirise. Aiwa bodu, matambudziko ose atakatarisana nawo hurumende yava munangagwa neZANU PF iri kusomuka tote tote chirara yakasvinura siku nesikati kuti tidzame kugadzira. Zvizhinji kwazvo zvaitwa neSecond Republic nehurumende yava munangagwa yeZANU PF.
zvakanaka zvinobva kumigwagwa zvinobva mukugadziriswa kwama industry kupuwa kwamabasa kugadziriswa kwamadhamu zvose izvi tiri kuzviita munguva yezvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change kubikita South vanoti vave kutyira upenyu hwavo muchida mekunge mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparadzano PF vaJosias Tole vapomerwa mhosva yekuvatyisidzira nemhirizhonga kana vakapfeka hembe dzebato ravo dzeyelo. Godfrey
vakanzi vacharakasha pamusangano wakaitwa pakupera kwesvondo mari kana vakasateerera zvakarambidzwa navaStole. Mumwe mugari akanga aripo pamusangano uyu ada kuzikamwa nderekuti vakamurai nekutyira upenyu hwake anoti vaStole vakati vanopikisa vanogona kudimbirwa maoko kana kuti short sleeve sezvakamboitika mugore ra2000 kana vakatsigira bato rinopikisa.
MP vedu vakatiti pachikoro pazengeya hatidi kunzwa zvemunhu unosapota zveopposition uye hatidi kukana uchisapota izvozvo nzvimbo ino haufanhi kunge uri munhu. Patinozopinda paelection yegore rinouya kana pane unoita pfungwa idzodzo ambeita kuna 2008
uko yakawanda sezvo vaziva ava ngaari pamusangano uyu vati zvava kuitika izvi zvinotyisa.
Vachamisa zvakanyanya and they were telling the people kuti vanhu vese veTCC ngavauye vatendeuke vachisiya zvinhu zvavo zvichipiriswa saka it's happening even mamwe masabhuku ava kutodarowo.
Mutungamiriri webazi revechidiki muCCC kubhikita vaJohn Mpanduki vanoti munzvimbo iyi maberekera ingwe.
MP Tole veBhikita South vakadanidzira kuti kana tikaona mamembers eTCC akapfeka regalia kuno kuBhikita South chadzitora todzipisa uye tiri kuona vanhu vari kuita madoti door chavarova mugore ra2023 izvinoratidza kuti ZANU-PF haisi kushanda nedemokrasi yakutotanga kuvhundisira vatsigiri veTCC. Izvi ndakazviona zvakare pandakarohwa nacoordinator weZANU-PF Isaac Mashanda asi hapana matanho akatorwa nemapurisa saka takugara takabatira ura maoko uno muBhikita.
Asi vaStole varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti CC inopomera bato reZANU-PF mhosva yekuponda kwepasarudzo dzemabai election muna kurume muzvare moBlessing Ali kunyatsime mwedzi wapera pamwe navanyashazvambe kwagutu gore rapera muna zvita. Asi ZANU-PF inoramba mhosva idzi ichiti vanhu vakaita izvi vakapara mhosva izvi vakazvimiririra ndosaka vakasungwa nemapurisa. Mugwara rayo rezvenyaya dzemhirizhonga munyika ZPP rinoti iyo zviro rakanyanya kutyora kodzero dzevanhu nezvikamu zvinodarika 43% kubva muzana kana 43.8% apo bato reCCC rinewo zvikamu zvinosvika zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakawanda vapinda mumusangano wemazuva maviri wekuzeya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana muzvikoro zvepamusoro wakokerwa nesangano rakazvimirira rega reStand Foundation vanoti kana pasina mutemo wakanangana nedambudziko iri hapana zvakawanda zvingaitwa kuripedza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reStand Foundation Amai Shalin Chekenya vanoti vakokera musangano waitwa muHarare wokutsvaga nzira dzekupedza dambudziko rekushungurudzwa nenyaya yakarerekera kune zvepabonde kwevadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika sezvo dambudziko iri rakakomba. Amai Chekenya avo vabatana nechikoro chepamusoro soro cheWagner University uko kunova kwavakaenda kunoita zvidzidzo pasi pechirongwa chehurumende yeAmerica cheMandela Washington Fellowship pamwe nemamwe masangano akazvimirira kuti zvakakosha kuti vanhu vaise misoro pamwe kupanana mazano ekupedza
chinonetsa kuti zvoni maissues aya ekumbunikidzwa kuvanasikana anekwe kugadzirisa muzvikoro ndechekuti hapana mutemo wakanatsodzama uno unoita kuti kana waita crime ish usungwe saka zvinonetsa kuti sexual harassment iswe munhu pamutongo.
Chief Inspector Samantha Chenetsa, vanoshanda nebandiko re-Victim Friendly Unit muZimbabwe Republic Police, vachitaurawo pamusanga tendawo kuti panotoda mutemo wakasimba unochengetedza madzimai.
Nyaya idzi nyaya dzinosununguka muri kuti vakurukure nezvadzo zvinogona kuita kuti padzinoitika vanhu varege zvekare kusununguka kutaura nezvazvo.
Vachitaurawo pamusangano uyu Muzvare Tsitsi Zimuto, vanoshanda nekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai kana kuti gender commission, vatiwo kunodawo dzidziso yakasimba kune veruzhinji nezvenyaya yekushungurudzwa zvakarerekera kune zvepabonde.
Ndinofunga kuti zvingaitwe maringe nekudzivirira dambudziko rekumbunyikidzwa kwevana kuzvidzidzo zvepamusoro yatinoti sexual harassment pachirungu. Tikaita ma-awareness, tikaita kudzidzisa vana ma-awareness campaigns ekuziva kuti chii chinonzi sexual harassment, chii chinonzi kumbunyikidzwa, zvinogona kutibatsira. Nekukurudzirawo the government kuti ive nemutemo unonyatsotarisa maringe neissue yesexual harassment.
Muzvare Olin Makoni, vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume musangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, aitwa iri
nakwataita pano nhasi tiri maorganization akasiyana-siyana kwaita kuti tikwanise kuona siyana pamwezwisisa kuti kune kune nevamiriri kana kuti vezvemutemo kana kuti vepolisi vacho ivavo pamwe pacho pane pawasirokwanisa vanokwanisa kungosimbisa zviri pamutemo. Iyi sexual harassment haisati yava pamutemo, saka nhasi tiri kuita tichizama kuti tiwirira nematare akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana kuti ngatichemei kana tingatiemheremhere kana tingatinyore mapetition kuparamende kuti ngavatigadzirirewo uve mutemo.
Amai Kenya vatiwo mubatanidzwa wavaita nechikoro chedzidzo kuti dambudziko iri ringapedzwa sei.
Kubatana kwataita nenyika yekuamerica iyo neuniversity yekuamerica zvinongotibatsirawo kuti tizive kuti vamwe vari kuzviita sei, ivo vachionawo kuti isusu tinozviita sei, kubatanidza musoro kuti tikwanise kuziva kuti vamwe vari kuzviita sei. Zvinhu zvinoita kuti tizoencourage vamwe kuti vakwanise kuti vabate basa iri zvakanyanya, ende tikudzidzawo zvakawanda kwavari, ivo vachidzidzawo zvakawanda kwatiri.
Dr. Rutisha Gordon, mutevedzeri wemukuru weWagner College, vati vanofadzwa nekushanda pamwe chete naamai Chekenya mukuedza kupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi pamwe nekubatsirana nezvikwanisiro.
We are working together globally to address issues of sexual harassment and sexual violence against women and to make sure that we are helping to bring all the stakeholders together and to figure out how to share resources.
Tiri kushanda pamwe chete pasi rese nekuisa musoro pamwe chete kuti tigadzire dambudziko rekumhirizhonga kwevanasikana nevanhukadzi. Tiri kubatsiranawo nezvekushandisa pabasa iri.
Amai Chekenya vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 kuWagner. Yali chirongwa chakaparurwa muna 2010 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chakazotanga kunzi Mandela Washington Fellowship muna 2014 uye chakwanisa kunza kuAmerica vechidiki vemuAfrica vakawanda kunodzidzira mabasa akasiyana-siyana muzvikoro zvepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano wechimakumi mashanu nerimwe weSADC Parliamentary Forum uyo uchiri kuenderera mberi muLilongwe kuMalawi watambira nhasi chisungo cheSADC Model Law on Public Finance Management kuti chive mutemo. Mutemo uyu uchabatsira hurumende nematare eparamende mudunhu reSADC kusimbaradza mitemo inobata makanzuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mushure mekutambirwa kwomutemo uyu, mutauri weparamende yeMalawi uye vari nhengo yeSADC Parliamentary Forum amai Catherine Kotani Haram Vati nyika dziri kuchamembe kwa Afrika dzakatarisana nematambudziko akawanda munyaya dzekushandiswa kwemari mumakanzuru.
It is common cause that the management of public finances.
Chokwadi chiripo ndechekuti mafambisirwo emari dzeveruzhinji munyika dzose dziri musadhat ari kuramba achisangana nematambudziko akasiyana-siyana akaita seworry, kusashandiswa kwemari, kushandisa mari yakawandisa pamwe nezvimwe zvisiri pamutemo.
Vati kutambirwa kwemutemo uyu kuchabatsira kugadzirisa matambudziko emafambisirwo emari.
That the management of public finance.
Mutemo wemodel law uchasimudzira mashandiro emapoka ehurumende anopiwa basa kuunganidza, kutonga nekushandisa mari dzemitero nekusashandiswa zvakanaka kwezviwanikwa zvehurumende.
Mutemo uyu unotarisirwa kusimudzira mashandiro emapazi ehurumende anobata mari dzemitero uye kurwisa uori nekusafambiswa. Nyori mukuru musangano resadic PF amai Mbuyemosi Khuma vati nengo dzegungano renyika dziri kuchamembe kuAfrica dzinotarisirwa kuita kuti mutemo ucha ushande munyika dzadzo nechimbi chimbi.
The rationale of the model law is that
nyaya yakakomba iri kunzwa nemutemo uyu kuti kana donho resadhaki richida kufambira mberi mune zveupfumi dzakafanira kupedza uori uye kusashandiswa zvakanaka kwemari dzeveruzhinji.
Murwiri wekodzero dzevanhu akamboshanda nesangano mukutambirwa kwemutemo uyu.
Kuti tionewo zvechokwadi ndokuti pese patinoona panobuda mareporti aauditor general aya hapana zvinoboitwa nehurumende yekuona kuti saka mari idzodzo dzazowanikwa here, mari idzodzo dzakaenda kupi, akadzidya ndiani, saka anobatwa nemutemo nemhosva ndiani. Inyaya mareporti anongoburitswa asi pasina chaicho chaicho chakati tsvikiti chinoitwa nenyaya idzodzo.
Vachitsigira mashoko avambofana, mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa irwanya vanoti totenda maruva tadya chakata nokuti hurumende yeZimbabwe yagara isingatevedzeri mitemo kusanganisira bumbiro remutemo renyika.
Munyika medu hamuna rule of law. Vanokwanisa kungohwisa kuita zvomesikese zvari kutaura. Tinokwanisa kunzi part of Zimbabwean law. Vati vanhu vezano vane basa harino kuti kwai mutemo uripo kana kuti haupo. Izvezvi Zimbabwe handi ne constitution nebumbiro romutemo. Nemutemo chacha hasafana mutemo inomboti vanhu ngava abductiwe.
Studio 7 ana ukwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nemutemo mutsva uyu sezvo tarinoona nezvekuburitswa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vange vasingadairi nharembozha dzavo kusvika taenda pamhepo. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda pamwe chete nemumiriri weHurungwe Central mudare reparamende vaDoubt Ndiweni vanova nengo dzeSadic Parliamentary Forum vati havana mvumo yekutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mashoko eruvengo anonzi ari kutaurwa nevamwe vakuru mubato riri kutonga reZANU PF munyika ekunyomba pamwe nekutyisidzira vanopikisa zvikuru vebato reCCC nevanoshanda vakazvimirira anogona kuwedzera kusagadzikana kwave munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango.
Ina handishamisiki nazvo. Inini semunhu anoongororawo uye akadzidza pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika. Nyika yedu haina kunzi yakawana rusununguko uye runyararo kubva paindependence. Kubva muna 1980 kusvika pari zvino, macitizens afane kupondwa muZimbabwe pasina mhosva yavakapara kunze kwemhosva yekungoti vanobelonga kupolitical party A kana kuti B. Vanodarika 30,000. Tirikutarisa wegukura hundi, tirikutarisa vanhu vakafa kubva kuna ana 2000 kusvika pari zvino, vanozikanwa nevasingazikanwi. Saka dambudziko hombe riri muZimbabwe nderekuti kunyange muna 1990 ZANU PF yakati haichaiti zvavo zvavanga vachida kuita zve-one party state, vaakuda multi-party democracy. Izvi zvakangoitwa kunzi vawane madonations kubva kune nyika dzekumawirira. Asi chokwadi ndechekuti muZimbabwe it's a one party state ende munhu wese anotsigira opposition waamhandu yenyika uye yehurumende tichishandisa language inoshandiswa neZANU PF. Saka zviri kuitika zvotaurwa naPresident, zvakataurwa naMutsvangwa, zviri kuitika kumasvingo zvinhu zvatiri kutarisira, especially tatarisirana nezvitarudzo dzemuna 2023. Ndofunga the stage is set. kuti ropa ringi richibeuka munyika.
Vacharombera musango pindai tinzwe.
Ya ndinotenda sikuru anjonga nenhaurwa yemauya naye nhasi. Mukadzokorora kuhistori yamandika muchaona imi kuti zvokunge ta issue imwe yatinogara tichingoita ezveother election. Ndaya yekuti opposition inenge ichiblame ruling party. Ruling party ichitiwo futi ichi iopposition iri kukonzeresa. Saka hapana chinew one for this coming season yasimba kupinda because it is sezvanopi. Taakutongogara tichingoziva kuti this is another season, same like the other seasons that I can go deal with them before. Katoda kungotaura nechekuti mashoko akabva kumukuru wenyika wekuti mauto anenge aripo kumake sure kuti runyararo guru munyika. Indava yekuti mauto basa rawo ndiro kunyararidza. Mapurisa edu anenge basa rakanaka, masoja edu kana akanzi apinde pakugadzirisa fighter mhiri zvemauto runyararo guru vanouya vachiita basa seizvozvo. Of course nema incidents akaitika before. Atinoziva tese kuti for example the past previous pakananza by election before that pakaitawo vanhu vakapurwa nevasoja vakafa, which is an apology iyoyo to apologize also as a party that we know zvakaitika payapaya. It was not a planned thing, hazvina kuplaniwa, zvinhu zvakangoitikawo zvikakanganisika. But zvatotarisira kuenda mberi ndezvokuti hatichadi kuramba pachiita zvinhu zvinokonzereswa neopposition zvokuti tinozopedzisira upenyu hwavanhu huchiratika. Opposition kana isingadi kukonzeresa mhirizhonga ngaimbotevedzera mutemo yenyika yoshanda nokufamba along the law. Tikakwanisa kumonero chete muchaona kuti election yedu inenge iri perfect.
Vamaguu, manzwa zvataurwa navavusango.
Zvavaitaura vacharumbira vari kutsigira kana kutsinyira zvandataura kuti Zimbabwe i-one party state. Mukavabvunza ipapo kuti tipeiwo mienzaniso yepakaitwa mhirizhonga neopposition yakaita kuti ZANU-PF izotangawo kuita mhirizhonga, vanogona kushayiwa kana one example. Opposition tinoziva kuti muna 2018 vakamboita match avanga vachipinda mumatriki vachiratidzira rutsigiro rwavo. Hapana kana gonzo kana beke rimwe chete rakarasikirwa neupenyu hwaro nekuti opposition yapinda mumatriki. Saka mhosva yeopposition muzimbabwe ndeyekuva opposition ine rutsigiro. Saka tiri kuti Zimbabwe iti one party state. Kana ZANU-PF isingadi kuti pave neopposition, ngai amende constitution nemutemo yobhana opposition.
Vabvusango, hanzi madii kungozivisa nyika kuti aiwa muno mane one party state, vanhu voregedza kuswera vachinetseka nekufunga kuti mune utongo hwejekerero vachipinda kune mamwe mapato.
Zviri kutaurwa nehama yangu izvi zvakafanana nokuti munhu wakarovora mukati.
Tinotenda anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.